ndekandi garaineni wa ndiwa munamatuba ndicho chishubo changu baba kuti mukagara ndeni zvino yendeka che garaineni wa ndekandi Hapana, hapana, anondi vanzika Manyoro, nyoro, 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 baba wangu Ah, yeah, 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 yeah Karai nani wa, inindiri ndeka ndek Churu, 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 ha, ha, ha Kana hosha Jimmy Muno Chenga Hey, hey.